Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti government inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamugamiotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa.
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto. VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda musande mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa. Munhau dzemitambo, tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neIslanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau reStandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamhemberero yebhavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMunangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika, munenge muchiti kudii apa vamudzenge?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hasi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe. Kana vakaramba vodaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe. Yonzi yakapinda nechisiyi hurumende yemauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva inoise maonerenyu?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangaona mukana. Izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro kuitira kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu. Hatizivi kuti vekuna National Land West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa, asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy, kuti government inodawo legitimacy kunana African Union, inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamugamiotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa nyaya yakachitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti ndichaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zve hapana vanhu vakaurawa zvamudzabe wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaErnest Mudzengi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepa nhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepa nhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga president anika vakazvitaura wani tebato ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani ende vanhu vacho vachaonekwa kuti ndo vakazviita vachavanika vane mhosva. Saka president anika vakusunga kusungigwei kweumbuu hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira MDC here haisi mhosva. Ende vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji vanhu vacho ivava vangati varudza kuti tavazokurova tikatumwa naTamika vanhu vasadero ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotoma ichironda ichi chigumbu mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyayavo chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muZimbabwe vanhu vakangura nenhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa majuticazi parodhi zvipatara zvakuti uraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magasi anongodika shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika kupfuura 15 million Zimbabweni hama dzangu handizvo zvatakapomera bato reMDC haindiyo shuviro yabakatangira iyoyo shuviro yacho yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwira muri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya
iyiofisiaezepati hapana tambo yakadaro yatakaona kazi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeO level vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye marizasi atakamamirirawo nemetso matsuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92 saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere kumwe kulika kwamaizama mamishini kumwe wokuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maklasi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maklasi sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maklasis ari anonzi pachirungu bloated maresources akapedzera kutengwa navakoltat hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekids musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona kuti musiyano ndewekuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvake chero 15 years asi asingakwanisi kuti kana akwanise kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaipa kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzodzo muupenyu akasangana namamwe matambudziko awo anokwanisa kurizina in a better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza jopa anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru sei kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti isandudzewo asi even iyoyo hayo yacambridgeyo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but hanesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vanenge vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari dr takavafira zhou vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga westudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460, 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iri kunaya iko zvinei iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvakupedo nekutsva zvachose zvizhinji zvacho zvasimuka tichitarisawo zvekare mafuro kumombe tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka ndidzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana
asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei
kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana masvingo kunana matebereland nekumidlands takaita tichidzika kuenda kunana mumwe nezimberengwa tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva asi nechekumusoro tire varimi vachanonga nonga apo neapo. Ikoko kwachona kwatiri kuti kwakatsva vakarima zvirimwa zvatinoti small grains, zviyo, mhunga, avo vane chokunonga. Usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaibva kuita chibage kunzvimbo dzandotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiisa sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanyamanya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kunana Mashonaland, East, West, Central. Ndokwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth, chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa, vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare, timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani. Chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti komurume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designa izvi?
Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Zvadi ndinongovimba kuti zvirongwa zvaMwari. Zvakatarangira pagenora chaiko apa, pagenora ndabezoona seguro kuti ndichengetewo shopu yavo nevanhu vavaisona. Vakati aora romo kuti vatisipo mato takazotini. Izvi handina kuvawo kuti rudo rwekusona ruchabva rwangondibata. Ko zvandaa kutongofara kutogarawo pamuchini ndakutosona-sona apo ndandapedza ufoko yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rweku unzwa kuda kusona, ndobva mawedzera mukati chirega ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Kuti chakaitika ndechekuti mushopu mandairara masekuru kugenora handiradzi yamai.
Ehe.
Mainge matele aisona, but chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjeza zvinhu zvandaisanyafarira kunindikapanzerezitea. Ko zvindaina sona hazvinhu zvakasonwa zvahazi azi unoziva chii ndakasonwa ndichindara kuenda mushopu waiziva musiyano wacho uya.
Ehe, iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje?
Ndo pandakazowana chikoro kuti ngazoenda kwachirwe mandikanga kutodzidzira kudesigna.
Muri kuSouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndizvo, kozi inini ndakaenda kuSouth Africa 2004. Ndopandakanga ndatolonja clothing label yangu yekutanga. Gore racho iroro vakatowana macelebrity, vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka chihembe changu.
Ah, ndivanani vamai dhizainira mukoma Tembani?
kuSouth Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aine bandi yezvechitendero anonzi Vuyo Mukwena akazvishaya zvake, but vazhinji vanomuziva.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Kuti Mushakabvu Lonzi Samara.
Aha, taimuziva chaizvo.
Takazviita futi maguestar 2016 akashaya futi akashaya ake last year. Apart from thato vaibude muTV umo nana Generation, vashandawo neGeneration ngeimo drama inoitiko
vanhu vakawanda vanoiziva Generations, chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhangowo vanotaurawo chizvenda chavanofanira nekushona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziya musanda watate?
Chikarekta kana kuti munhu anenge achizo eta uya anenge aitoni karika yaanenge ainayo saka inotogadzirwa odrop yembu yake tandisimadzana nezvatinge tichiita wopiwa kundora kuti iwowo karika tora iyi kana pachizochatwa zvonzira pakuchatoda hembu dzemuchato ningatachata saka tichisena hembu dzemunhu dzachata nevanhu vachazenge varipo kuona saka mosina hembu dzemakarika mosina hembu kana pachizoita maizowati azvinge zvichizoitika saka ndinoziva munenge muchipiwa iri pamwe chete nespidi yajakrai
nguva yedu ndo yaakutiitira majerasi regai tikwanhasi tigumire panapa titende vateereri tizokutsvagai zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura ndinoda kukutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi kwatanga tichikurukura namukoma Tembani Mubotswa dizaina mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe ndoo vanopfekedza vana Japraiser ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuonekai nemufaro nhasi ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa natanonoka wande westudio 7 na Reverend Dr. Kenneth Mutata ve Lutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu unondi pasimba
Manera akanaka vatereri ini ndiri tanonoka wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero
kana ndakaneta
Nhasi tine rombo rakanaka tiri kuita hurukuro na Reverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General veZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 ine maassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegwe enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi
tinoona kucatholic church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka imimi mukanzuru menyu kana zvakadai zvikaitika munoita sei
mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita seidzodzo kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichiwambira nebumbiro remutemo wekereke yavo tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri
Dr. Mutata pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa munoti chinyi nazvo
ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei asi chakakoshawo ndechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba atingati maempowerment program Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable kereke haifaniri kusaidirana nevanosimba asi kuti nehavo vari mukati memasociety zvedu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuka kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvevakadzi vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musikatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene. Kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe, vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechokuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensewa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa naAdrian Sila. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera yeNeketi Tawarowa 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechikinini kana 2-1. Saka takazosangana final nhasi Tawarowa 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombe ndechezvetene. Unogara uchiitwa makoreja gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neNational Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhwina. Kwatamba ukahwina, hayo nyamafara anenge akati nyungudu difita yenakidza. Saka tokufara zvakakuru semuredhanansi.
Ndiani ani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita jibhumu pazoita inenge on go, ichinotipiwe kuti vanozotiraniswa nani. But rechipura zvovana rekuti ndikwariti anga arova kwariti kangazi. Rechipiri azokuweswa ndemera. Kuti hazvanga iri muchibhumu bimo tichatovhunya kunzwa tiri kuti ndiani chaiyagoya. Sapoza anjira dzovharadzova. Ivi Highlanders vaikwalaizanaro raita the same. Hatina kuvhunya kuona kuti agoesa ndiani. But tizozozova kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
ngu mawinners anopiwa 15,000, marunners up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu cheDimbare gore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2, takanga tapota tatura championship. Saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tiya kuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhasi. Tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata tichinyatsodzokera paDynamos wacho chaya chaya.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti kesu yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko kesu, kwaane fwaiti, kwaane zvakawanda vanhu. Vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira. Havadiki havauye chete kana risingatambo zvakanaka. But as long as bhora richitambo zvakanaka vanhu vanouya bhoza havana chimwe chekuita kunze kwokuona nhaka.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.